Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 14/2022 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokumbuka nazvo nokuti kana kuchingonzi Africa ino inkluda Zimbabwe. Saka tinoike Zimbabwe anofanonga achikokwawo kudariro zerine.
Zimbabwe yonyunyuta nekusakokwa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Leadership Summit uri kuitirwa muWashington DC ukowo kuri kutarisirwa kutaurwa nhasi nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden.
Uyu musangano waiitwa neAmerica ichisangana nenyika dzaive kuda kuchidzana nayo saka kunyika kwavo kunotoshandisa kuti kungava kuchinangana nenyaya dzipi sezvo kumusangano wakokwa nenyika yeAmerica.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti Zimbabwe aingaudze America vanhu vekukoka kunhembe kwayo. Mudzimai wava Job Scala obatwa nemhosva yekutyaira ari kudivi risiriro. Ko ndiani achaenda kumafinals eWorld Cup pakati peFrance neMorocco kunosangana neArgentina. Tichakupai zviri kuitika kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura nhasi nevatungamiri venyika dzemuAfrica nevamiriri vavo vanosvika makumi mashanu nemashanu. VaBiden vari kutarisirwa kuudza vatungamiri ava vakaungana muWashington DC kuti America iri kutsigira chisungo chavo chekuti African Union ive nhengo yenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20. Mutungamiri wenyika yeAmerica ari kutarisirwawo kuzivisa kuti America yaumba homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti $55 billion yekubatsira mukudyidzana nenyika dzemuAfrica kwemakore matatu anotevera. America yadomawo vaimbova mumiriri wayo kune dzimwe nyika kusanganisirawo kuZimbabwe vaJohny Carson kuti vaone kuti zvose zviri kubvumiranwa izvi zvazadzikiswa. Kunyange hazvo vatungamiri venyika dzakawanda vakakokwa kuAmerica, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kukokwa sezvo vakatemirwa zvirango vachipomirwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Asi vanoramba kuti vari kutyora kodzero dzevanhu. Zimbabwe iri kumiririrwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. VaShava neZuro vakaita hurukuro naMavelous Mhlanga nyauye weStudio 7 vakaratidza kusafara nedanho rekusakokwa kwavaMnangagwa uye kutemerwa zvirango kwemwanakomana wavo Emmerson Mnangagwa Jr. nevamwe. Ngatinzwei hurukuro iyi.
Nyika yeZimbabwe inoda kuva pamwe chete nenyika dzose dzepasi pano kutsvaga kuti kugara kwakanaka kungowanikwa sei. Zvipo zvatakamusangana inonzi US Africa Summit Zimbabwe yanga isingakoko. Saka Zimbabwe yazokokwa pano uno asi yakokwa isina kukokwa kana muzinzwa zvandinotaura. Yakokwa Zimbabwe ngaive asi mukuru weZimbabwe haana kukokwa. Kuinda uya ndakamirira Zimbabwe.
Munotambira sei izvi zvekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havana kukokwa?
Tinogumbuka nazvo nokuti kana kuchingonzi Africa ino include Zimbabwe. Saka tikure nyika Zimbabwe anofanga achipokwa ku dariro zerino.
Makwanisa here kutaura kunyunyuta kwenyu kuhurumende yeAmerica? Vari kuti
asi tichataura nawo zvedu. Asi kuti tinotaura, tichataura. Vanozviziva vachange zvichitaura kuti isu tiri bato kuAfrica.
Pane mimwe misangano yamuchange muri kupinda here?
Panguva inoyi. Iye zvinotoziva mangwana tichapindawo iyo misangano yavakaronga. Hapana musangano watinoanzo kupinda tichafa tinopinda misangano yavo iyo.
Takaona America ichitaura iyo kuti pane vamwe vakaiswa pazviramba zveupfumi vakadomwa nezuro. Mungotambira seizvo?
Hatifari nazvo izvozvo. Hatinyanyi kufara zvikuru sei kana vanga vambotambanudza ruoko rwavo vachiti uyai tishande pamwe chete voere kana mangwana womuka vati taranga takuranga yekuti nokuisa vapo vanhu pazviramo asi vachiti vane vamwe vavaburisa zvakare ipapo isusu toda kugara tichinzwanana kana pane zvinovanetsa ngavataure nesu tiwirirana tinogona kuwirirana pane zvimwe tichitanga kuwirirana pane zvimwe asi hazvipedzi kukama izvo.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Chava vachitaura vari muno muWashington DC naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoti hurumende yeZimbabwe haifaniri kugunun'una kuti sei America isina kukoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Summit vachiti musangano uyu wakarongwa neAmerica nekudaro ndiyo inosarudza vainoda kutandadzana navo. Ngatinzwei hurukuro yaita vaMasie naJonga Kandembiri weStudio 7.
Ndamirirauda kutora iri of course vari within their rights kuita zvavanenge vachida kuita but uyu musangano wadedzwa neAmerica ichisangana nenyika dzaive kuda kuchitidzana nayo saka kunyunyuta kwavo kunotoshandisa kuti kungava kuchinangana nenyaya dzipi sezvo uku musangano wakokwa nenyika yeAmerica usiri musangano kana kuti weUnited Nations waungati vangakumbirina vachienda.
Tichiona kuti ivo vashava vari kuno kumusangano iwoyu tingati here Zimbabwe haina kukokwa kumusangano uyu nekuti mutungamiri wenyika haana kunge aripo?
Ya nenyaya yezvirangaro zveupfumi ndikanzi masanctions aripo ndinoona sekuti Zimbabwe inogona yakaremekedzwa pakukokwa kwayakaitwa kumusangano uyu. Tinoziva kuti America iri kunyunyuta nezvekuitika kuzimbabwe kunyanyanyanya kutyorwa kwekodzero dzevanhu nyaya dzecorruption nedzimwe nyaya dzairi kutaura kuti Zimbabwe inofanira kugadzirisa but taona kuti nyango zvakadaro Zimbabwe yakakokwa zvinova izvo zvinofanirwa kuve zvichitadzawo nyika yeZimbabwe kana hurumende yeZimbabwe zviri zvinhu zvatisati pachirungu zviri positive.
Takaonawo vashava vachinyunyuta pamusoro pekuwedzerwa kwevanhu vakaiswa pazvirango neAmerica. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Zvirango zvakaitwa neAmerica paEmerson Junior nemumwe mukadzi akaita ipapo inyaya yekuti iAmerica iri kudhilawo nesituation iri kuZimbabwe maonero yainenge ichiita. Nyaya yecorruption inyaya iri kuuya yatingati pamusoro pemaissues ari kutaurwa. Saka kuiswa kwakaiswa vanhu ava pazvirango zveupfumi zvinhu zvandingati hazvishamisi, zvinhu zvagara zvichitaurwa ende zvinhu zvavagara zvichionekwa kuti zviri kutouya.
Iyo Zimbabwe kana ichinyunyuta nedanho ratorwa neAmerica, chii chiri kuitadzisawo kuti itarise zvacho zviri kunongedzwa neAmerica kuti izvigadzirise?
Ya izvozvo zvinhu zvinotoshamisawo zvekare because nyaya dziri kutaurwa inyaya yekuti Zimbabwe inofanira kuve ichiremekedza kodzero dzevanhu muZimbabwe. Hapana imwe mitemo iri kumbotaurwa kuti Zimbabwe iremekedze mitemo yamuAmerica but iri kunzi iremekedze mitemo yayo yakadzika.
Avo vanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare muTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye ari kumusangano mukuru weUS Africa Summit kuti atiudze kuti zvinhu zviri kufamba sei. Uri sei Marvelous?
Aiwa, ndiri nani, ndiriko kuUS Africa Leadership Summit yapinda pazuva rechipiri uyezve nhasi ndo pane mongo wemusangano uno sezvo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu munguva iri kutevera.
Zvinhu zvakamira sei muWashington DC nekuti tinoziva kuti kana pakaungana vatungamiri vakawanda zvakadai vaBiden vachitarisirwawo kuti vanenge vachitaura zvinhu zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka. Waonawo sei pavanga vachienda kumusangano?
Aiwa, zvinhu zvakasunga muguta reWashington DC. Kufamba kwacho hakusi kufambika, nzira dzakavharwa. Asi ndinofara nazvo nekuti nezuro zvakambonditi netsei nekuti ndakafamba ndichibva kwana ndiri kubva ndichiuya pamusangano uno. Zvakanditorera 2 hours uyezve kuri kutonhora. Asi ndazonyatsodzanisa pfungwa, ndakafara nekuti ndiri kuona kuti vari kuchengetedza watingati uye mutungamiri wenyika yeAmerica uyezve vatungamiri vari kubva muAfrica nesuwo, nekuti havasi kunyatsoratidza kuti unopinda nepapi kana uchienda kumusangano uyu, uyezve uchinge wasvika uri kubva waenda kunoongororwa denda reCOVID-19 usati wapinda. Saka wese ari kupinda mumusangano uyu ari kutanga avhenekwa kuti ane denda iri reCOVID-19 here kana kuti kwete. Uyezve aiwa, pane mapurisa, masoja nemabarricades, kwese hausi kunyatsozoti zviri kufamba sei. Asi pari zvino ndakufana nekuti ndiri kuona kuti ndakachengetedzeka.
Tochitarisawo zviri kutarisirwa pamusangano wanhasi ndezvipi zvikuru?
Ndiri kuona kunge vaBiden vachawanikwa ivo vachitaura pamusoro pemari yavari kuti vachange vari kupa Africa. Takaona hurumende yeAmerica ichitaura kuti ine mari inodarikidza 55 billion yavari kuti iyo vachange vari kupa Africa. Asi pamusangano uyu zviri kubuda ndezvekuti America iri kuti haisi kumanikidza nyika dzemuAfrica kuti dzishande nayo, asi vari kuti ivo vada kuita kuuya watingati kushandira pamwe nenyika dzemuAfrica, nekuti vari kuti tiri kutarisa zviri kuitika kune nyika dzakadai seChina neRussia dziri kushanda neAfrica pari zvino. Asi vachitaura ivo kuti pakushanda kwavo uku hatisi kuona vachiwanikwa ivo vachiremekedza kodzero dzevanhu. Vari kuti vada kushanda nenyika dzemuAfrica dzinowanikwa dziine hurumende yejechetere. Takaona nezuro sekutaura kwamamuri kuita kuti vaFredrick Shava vanga vari kuno pamusangano wanga uripo wePeace Building wemunomu wanga uri kuitwa muno, wanga uine vatungamiri vekuMozambique nekune dzimwewo nyika. Uyezve takanzwa America ichitaura pamusangano uyu kuti ivo vari kufara kuti Africa Union yakawanikwa iyo ichitura kuti aichashanda nenyika dzemuAfrica dzichange dziri kupirigura hurumende yadzo. Saka America iri kuti iri kufara saizvozvo ichange iri kushanda neAfrican Union mukuedza kuti pave neutongi hwejechetere muAfrica.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous Marvelous Muhlanganya uye mutori wedu wenhau Studio 7 ari kumusangano mukuru weUS Africa Summit uri kuitirwa muno muWashington DC. Gwaro richangobva mukuburitswa nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti hondo yeRussia neUkraine iyo yakavhiringidza upfumi hwenyika dzakawanda pasi rose yakakanganisawo upfumi hweZimbabwe zvakanyanya kuburikidza nekudhura kwezvinhu zvakapa kuti vanhu vakawanda vayaure. Asi dzimwe nyanzvi nyaya dzezveupfumi dzinoti kunze kwehondo upfumi hweZimbabwe hwanga hwagara hwakananga kumawere. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rai rokupera kwambudzi iro richangobva kuburiswa, WFP inoti hondo iyi yakakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita sepeturu nechikafu. Chikafu chakatangawo kushomeka kana kunetsa mune dzimwe nzvimbo sezvo nyika zhinji kusanganisira Zimbabwe dzaitenga gorosi kubva kuUkraine. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vaudza Studio 7 kuti muono weWFP unoenderana nezviri kuitika pasi rese.
Kukwira kwemutengo kwakangotekeshera pasi rose, mukatarisa panyika dziri pamusoro chaidzo vari kunetsekawo nemitengo sekunetseka kurikuitika panyika dziri kusimukira.
Asi vamwe vanoongorora nyaya dzemagaro yavanhu akanaka vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvanga zvagara zvakaoma muZimbabwe hondo iyi isati yatanga.
Tinoona isusu kuti matongero enyika chaiwo ndo akaondonga nyika. Corruption Yes, no tunongo na makambani, ne makambani, gore ne gorani nga chungo wetze, wakana pasirango, shwe ufume shwa toti targeted sanctions ae Amerika, anotora kita kutipane uori, wakani pisi sauru kitika Mzimbabwe, mari ziri kubiwa, kubaku goride, chayo kuma diamonds.
Vaende rambere vachitema business minyika, varu kuwanda one wondo ye Russia na Ukraine, vachome saravanu, ne kukwiza mitengo yezinu, aslam tashu varamba izi vachiti.
Dai kwae vakuru kunzi zvitoro zvishoma ndopatai tarisira kuti vezvitoro vangadai vachitengesa zvinhu zvavo neunjikire asi zvitoro zvawandisa zvakawanda muZimbabwe zvekuti mukaenda kana kumaruzevha atinotenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana kumatunhu enyika gumi akasiyana siyana kune zvitoro zvakawandisa
vanongorora nyaya dzeupfumi vamatimba manyanya vaudza Studio 7 kuti matambudziko aunzwa nehondo yeRussia neUkraine anoratidza kuti pane zvisiri kuitwa zvakanaka nehurumende.
Tane dambudziko rekuti mapolisi zvedu nemavision zvedu they are crippled. Haana hwaro, haana zvaanoreva. Saka nyaya yekuUkraine iyoyo inyaya inosenzeswa as a political excuse nevanhu vakutotadza havo kumanage economy.
Izvi zvatsigirwawo nevanongorora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabor Economic Development and Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchichwa avo vati nyika iri kutadza kuteera zviga zvayakatara kuti nyika ifambe zvakanaka munyaya dzeupfumi.
Titarisawo panguva iyoyo tinoona senyika kuti tine zvatakatara zvatiri kupotsa. Takatarisa NDS 1 inotaura kuti tinofanira kukura ne about 5% pagore roga roga. Tikatarisa World Bank futi yakataura kuti Zimbabwe isvike pa middle income country yatirikuda kusvika by 2020 tinofanira kukura ne 14% pagore rega rega kana kupfudza. Asi tirikuona tirikutadza kutsangana nazvo zvose.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Muve uye governor weRBZ Dr. John Mangudla vakambotiwo havo hondo yekuUkraine Russia iri kupa kuti zvinhu zviite manyama mire nerongo munyika kunyanya mitengo yezvinhu. Asi vamuchichwa vati zvinofadza kuti mwaka uno hurumende yakatozivisa kuti nyika ichawana gorosi rakawanda kudarika rainoshandisa gore rino zvisati zvamboitika kubva pakatanga kurimwa gorosi munyika kuma 1960s. Zvichakadaro, WFP ichashandisa $36.7 million kubatsira vanhu vane nzara mumatunhu masere munyika. Ukuwo gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana achafane nzara munyika sezvo achiti hurumende ine chikafu chakakwana. Mushure mekuona matambudziko aisangana nevanhu pasi rose munyaya dzechibage negorosi, United Nations neTurkey zvakazotungamira nhaurirano pakati peUkraine neRussia kuti Ukraine itange kutengesa fotereza gorosi nechibage. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe kutanga gore rinouya inogona kutanga kurasikirwa nevadzidzisi vakawanda sezvo Britain yave kutarisirwa kutanga kupa mavhiza ekunoshanda kunyika iyi kuvarairidzi vemunyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kutanga musi wa1 kukadzi gore rinouya, Britain inoti ichange yave kupa basa varairidzi kubva kunyika pfumbamwe dzinoti Zimbabwe, Ghana, Hong Kong, India, Jamaica, Nigeria, Singapore, South Africa neUkraine. Chiziviso ichi chiri kutambirwa nemufaro nevakawanda kunyanya varairidzi avo vagara vachinyunyuta nemihoro wavanoti mutero wembwa wavanotambiriswa nehurumende. Mutungamiri weEducators Union of Zimbabwe kana kuti EUZ, rimwe remasangano anomirira varairidzi munyika, Zvare Tafadzwa Munoda Wafa, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvakanaka kuti vadzidzisi vawane mikana iri nani, havazi vose vanogona kuiwana, vakati zvakakosha kuti hurumende igadzirise mihoro yevarairidzi pamwe nemashandiro avo.
Kutambura kwatiri kuita sevarairidzi munyika yedu chakonzera kuti 1 February achisvika varairidzi vaapply nouwandu hwavo vachida kuenda vese kuUK. Tinokurudzira kuhurumende yedu yemuZimbabwe kuti ngai improve muhoro wevarairidzi nemaworking conditions kuti chengetedze varairidzi vasatiza nekuti vana vemuno muZimbabwe vanotsvaka quality education inobva kuvarairidzi vanohora nhoro wakakwana.
Muzinda weBritain muZimbabwe wabvuma kuti ichokwadi kuti hurumende yeBritain yakatora danho iri. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vaObert Masaraure, vati urongwa hwenyika yeBritain uhu hunoratidza kuti hurumende yayo inoziva kukosha kwakaita dzidzo munyaya dzebudiriro.
Tine maplans here kuti kana varairidzi vavaenda magips atoanosara achisiyiwa nani tikuona tine maticha learner ratio anotyisa anobva 1 to 120 tikaramba tichitorerwa vamwe vana vane unyanzvi vakawanda vachienda mudzi munyika tinosara tichiwedzera kushaya varairidzi muzvikoro zvedu.
VaMasaraure vatsanangura kuti munguva pfupi yapfuura sangano ravo rakabatana neEUZ pamwe neZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA akaendesa bazi rezvemabasa kudare reHigh Court nechikumbiro chekuti hurumende itevedzere mutemo panyaya dzekodzero dzevashandi panyaya dzenhaurirano pamihoro yavanotambiriswa kwete kuita zanondega.
Takaenda kudare tinotura chichemo chekuti dare riprotect maworkers anoshandira government anove maworkers ari kunyimwa right to collective bargaining. Right to collective bargaining iyo irimo muumbiro remutemo section 2031b iyo inoti kana hurumende ichida kufikisa maconditions of service evashandi vayo inofanira kuchizviita in line with section 655 of the constitution. Iyonove inoti hakuna maconditions of service anasira salari maallowance kana mabenefits anozongotaurwa pasina kuitwa nhaurirano pasina kusaimwa chibvumirano.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvemabasa vapowo mavhima asi nharembozha yavo yange isingabatike. Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati havana ruzivo nezvechiziviso chehurumende yeBritain ichi.
Hatikwanise kunge tichikwanisa kutaura pamusoro pevarairidzi vari kudiwa nehurumende yekuBritain. Tine mamwe mabaziwo anoita neizvozvo rakaita sebazi republic service labor and social welfare nowa ndiro rinenge rine macivil servants ese ndo rinoita tinoti recruiting yemacivil servants ese. Kana kutaura nebazi rezvehigh and teacher education ndo rinotraina kavarairidzi vedu vatinozotora vachizopinda muzvikoro.
Kunyange Zimbabwe ine varairidzi vashoma muzvikoro yakanyorerana chibvumirano neRwanda chekuti itumire varairidzi kunyika iyi kutanga muna Gumiguru. Kurukota rezvedzidzo amai Evelyn Ndlovu vanoti Zimbabwe inoda varairidzi zviuru 25 kana kuti 25,000. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Mwive vakaisa mari yekupinza mabasa varairidzi zviuru zvinomwe mubhajeti ravo regore rinouya kana rikatambirwa. Asi vamwe vanoti panodiwa varairidzi vanosvika 100 rezviuru kana kuti 100,000. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musai.
Amai Ellen Scala, mudzimai wemiriri weZengeza West vari mujeri rechikurubhi vaJob Scala, nhasi vabatwa nemhosva yekutyaira motokari vari kudivi risiriro. Mutongi wedare reMajor Street, amai Evelyn Mashavakure, vati amai Scala vabhadhare mari inosvika zviuru 30 kana kuti 30,000 remadhora emunyika kana kuti vopika jeri kwemwedzi miviri. Vanziwo vasatyaire motokari kwemwedzi mitanhatu. Amai Scala vanga vachiramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti vakasungwa mushure mekuramba kubhadhara mari yechioko muhomwe. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zana vakafa vamwe vakawanda vakakuvara muKinshasa guta guru DRC nekuda kwemafashamu emvura uye parikuitwa chipatapata chekutsvaga vamwe vakatsakatika. Mumwe chiremba uye ari mutambi wenhabvu ndinozokora zvakare chizvarwa cheZimbabwe chinogara muJacksonville mudunhu reFlorida muno muAmerica, Dr. Emmanuel Nzuzu, vanhu vanyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa pamwe nezvekubatsira vane dambudziko rezvinodhaka vari kuZimbabwe pari zvino kwavari kuedza kubatsira vamwe vari kunetseka nematenda aya. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mazuano ndirikuno kuZimbabwe. Ndiri kufamba nechirongwa chinonzi How to Quit and How to Stay Sober. Ichi chirongwa ichi chinobatsira vanhu vanoita zvedoro nemadrugs. Kazhinji kacho havafungi kuti vane problem. Saka ini ndinenge ndichibatsira vanhu ava kuti vatarise mukati mavo, inside themselves, kuti vaone kuti pane problem, yatinoti willingness to change and admit the problem. So ndozvikurukuru zvandiri kubatsira nazvo.
Saka maita misangano mingani panguva yamuri kuZimbabwe iyoyi?
Parizvino ndaita maworkshop mairi towards the last 2 weeks of November. Yekutanga yanga yakanangana nevanhu vanonetseka nealcohol nemadrugs. Yechipiri yanga iri yemasocial worker, matherapists, macounselors vanobatsira ivo vanhu vanonetseka nemaalcohol and drugs.
Saka misangano miviri iyoyo yakatambirwa sei, Dr. Nzuzu?
Attendance was very high. Vanhu vakataura kuti vafara nezvavafunda, vakandikumbira kuti ndiite deeper and deeper ndichifundisa iyoyo program yekuti How to Quit and Stay Sober.
Tinoona kuti imi munogara kuno kuAmerica, chii chakaita kuti mude kuenda kunoita misangano iyoyi kana kupa dzidziso iyoyi kuZimbabwe?
Chakaita kuti ndiuye kuno kuZimbabwe neprogramu iyoyi How to Quit and Stay Sober ndechekuti ndaiverenga manewspaper ndichitaura nevanhu vachitaura kuti nyaya yemadrugs nemaalcohol yanetsa zvikuru and vanhu vazhinji vari kushaya chinovabatsira. Even vakaenda kumahospitari kana kumaprogramu vanongoramba vachinwa. Saka ini semunhu akanga achimboita research yezvealcohol substance abuse for over 17 years ndikanyora mabhuku, ndakaona kuti mabhuku angu aya neruzivo rwangu rwekungabatsira vanhu vekumusha kwangu kuZimbabwe. Saka izvozvo ndo zvakandipa chido chekuti ndiuye kuno kuZimbabwe ndigare pasi nevanhu vemuno kuZimbabwe tichitaura nyaya yekuti vanhu vangasununguka sei kubva muusungwa hwedoro nemadrugs.
Saka icho chirongwa chenyu ichi, Dr. Njuzu, chinobatsira sei vari kusangana nedambudziko irori rezvinodhaka?
Programu yangu inokwanisa kubatsira kurijusa nyaya yedoro nemadrugs because tinotarisa vanhu ava as individuals who need healing. The focus is on healing.
Zvii zvikuru zvinoita kuti vanhu vade kuramba vachishandisa zvinodhaka izvi?
Zvinhu zvikuru zvandinoona zvinoita kuti vanhu varambe vachishandisa doro nemadrugs is self-deception, dishonesty, untrustworthiness, selfishness, and self-centeredness. Zvakawanda, but izvi zvandataura izvi ndizvo zvikuru kuru.
Mazera api, Dr. Nzuzu, amuri kuona ari kusangana nedambudziko irori rekushandisa zvinodhaka?
Zvandiri kuona ndezvekuti alcohol nemadrugs anongoaffecta munhu wese at any point, at any age.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muFlorida muno muAmerica, Dr. Emmanuel Nzuzu ava ari kuZimbabwe pari zvino vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemutambo uriko nhasi weFIFA World Cup semifinals kuQatar, Morocco iri kutamba neFrance nenguva dza9 manheru. Tatinzwe kubva kuna Michael Cariati.
Nasi kune makuwerere pakati pechikwata cheMorocco icho chiri kushura mare ku2022 World Cup nechikwata chakapesera kutora mukombe uyu cheFrance. Veru zhinji munyika kusanganisira mungoriro mutambo wenhapfu vaLawrence Wekwet vane chivimbo kuti Morocco inokunda France mumutambo uyu.
Mutambo weMorocco neFrance ndirikuona uri tricky zvavo, asi ndirikuona Morocco ichikukwanisa kubudirira because iri kuda kurova kumaworld champions, iri kuda kupinda mufinal. Ndiyo timu yakatanga kupinda mumasemifinals muAfrica, saka this time around inokwanisa iri kuda kutoita surprise yacho yekupinda mufinal. Saka ndirikuona France ichirwa neMorocco.
Chikwata chinokunda apa chere kusangana neArgentina iyo yakarova Croatia 3-0 nezvibodzwa zvakanwiswa naLionel Messi nezviviri naJulian Alvarez. Argentina yaka...
tinotenda Mike onguwa edu ya jikana na vatereri msakangano uti mchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum nasi. Tiriku tarisa juriku itika kumsangano we US Africa Leadership Summit urubitri wa muno mu Washington DC. Sezo mkwede ya pera rekaya timbota samsure na osha kare Zimbabwe yogununguna nekusa kukwa kwa wamunangagwa kumsangano we US Africa Summit. Morocco yotamba ni France Baneru ano ma semifinals e World Cup. Tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasi ini ndini Blessing Zulu ndokusia imina Geina Gumede Munaudze Isindebele.